Tine masecurity eUber anonzi ndiwo anoti gadha kana tichizotakura vanhu pamaairport pamachiti itezapo. Of which now masecurity acho anobva amira kure uko nekwatinopindira tichitakura vanhu isizo kuti dai vanga vachishedera patiri kana tichipinda kuzotakura vanhu kana nekuburutsa vanhu. So zvangofanira kuti hatina security. And then nyaya imwe inonetsa yokurohwa kwatirikuita nemamita tekisi mamwe atitakura tese vanhu ndomungaji inyaya yenhakiro yejelas. Nekuti sometimes vamwe vacho kuti vaqualify paUber, Uber inoda vanhu vane certain macriteria anodiwana neUber, nekuti tinochekwa nemafingerprints kuti acriminal record havana chii. Saka vamwe vacho vakawanda vakapinda paUber, vamwe havana kupinda, ndofunga ndo zvinhu zvinovanetsa, zvinoita kuti vaite jealous nazvo. Saka ndosaka tichinetsana navo vanhu ivavo.
Saka muchiri kunetsana here kana kuti zvinhu zvamira mazuva ano?
Kunotori nenzvimbo dzatisingapindi. Ini ndikatoona neclient yacho chiri kuesa ndikaona adresi ipapo ndotomukanzura, handiendiko. Kana kuti ndichida kuti ndinomutakura ndotomufanira kufonera kundomuudza kuti inoudza kuti vobva parodhi yauriyo uende parodhi yakati. So mamwe maclient anenge asingazivi izvozvo kuti kune zvinonetsa nemamwe mameter taxi anobva ati uya uzonditakura pandiri panapa zvekuti handigoni kumubva kana usiku ziya zvaagoni kumubva nokuti kune matotsi. So zvototinetsa ipapo ndotomukanzura because my safety nesafety yemotikari arisei unogona kuti uchinotakura munhu acho munhu acho anofanira kubhadhara maybe 50 rand moti yako yorohwa nematombo uye unozobhadhara mari kuti mota iyo igadzire.
Saka chavari kunyanyokurwisira ichi ivo vematexa?
Vari kuti ivo tiri kuvatorera makastoma, havasina makastoma.
Imi makachipa here pakuchaja kwamunoita?
Uber yakachipa pakuchaja kwainoita but kuchipa kwayakaita isinodhata hatisi kuita mari because ndogona kutakura munhu manje ndichida pane certain destination yake ndichati ndamudhropa munhu wacho iyeye. Panobva papinda imwe request pamusoro peuya kuti kune motikari iri kuuya but yakatakura munhu inoziva ichizokutakura mari. Saka ivo vanenge vakamira panzvimbo 1 vakamira client inoburuka maybe pabhazi kana inoburuka patrain. Saka tee tingotakura tichingoenda nzvimbo dzakawanda chete tichingoenda tichingoenda takadaro.
Saka chii chiri kuita kuti vesecurity ava vatye kupindira kana muchinetswa?
Chandiri kuona nyaya iri munomu ndeyekuti munoziva pamabasa esecurity kana une nzara usina code ring ukanzi nhiye code ring nemunhu uya ari kurwa naye hauzotobatsiri munhu ari kuurwisa wacho. Ndomuva kuti vari kupiwa mari yekuti vabva vatibatsira yarasei.
Makawanda here zvizvarwa zvezimbabwe vanodraivha kuuber?
Ndofunga 90%. Tinongoti motikari dzakasiyana kurinzi kune inonzi Uber X, Uber Black, Uber Van. So now veUber X ndofunga toto 5,000 kana 6,000 and then tongoti tese let's make it plus minus 10,000 ngatingoisa ipapapo.
Saka kunetsana kwamuri kuita ukuru kukukanganisai zvakadii kuita basa?
Tiri kukanganisika zvekuti ndokutoti mari yacho irikutodzika nokuti motikari dzati kufamba nazvo tirikubhadhara mainstallment. So now kuti uite target yako hauzoiti target yemari yaunoyemotikari.